pandakatanga kurwara, it was pa weekend on a Saturday. Remember Friday yachotanga tava nema protests ku embassy ye Zimbabwe mu Pretoria. I'd covered the protests for company andinoshandira inonzi yo African News Agency. So mu Saturday ne Sunday ndakatanga kunzwa ndine ma symptoms e flu, ndaitewa nemusoro, ndichitadza kufema. Asi ndainge ndiri pamba mukoma, ndainzwa kupera simba, kuneta nekudikitira, asi ndaifunga kuti ndine flu.
Chii chakazopa kuti mude kuenda kunovhenekwa?
Ndakaramba ndichiita wese mukoma Blessing. Masymptoms eflu andanga ndinawo akaramba achiwedzera ndiri pamba, kuti ndinoshanda nevanhu vakasiyana siyana ende muno South Africa mafigures eCOVID-19 mainfections semazera munoita aramba achikwira. So pfungwa dzakandibata ndedzekuti ndikandinotestwa kutestwa vamwe vanhu muguta rePretoria muCBD. So ndakaenda kunotestwa wanga uri musi weTuesday ende maresults amba akazobuda yava Thursday. Maresults akadzoka achiti ndandiri positive for COVID-19. Kubva musi wandakatestwa kusvika ndichiwana maresults ndainge ndiri pamba, ndaiya ndatova in isolation ende ndaenda kutora mishonga inganzi nevanhu vazhinji ndeyekudzivirira kana kubatsiridza paCOVID-19.
Asi pane mumwe here weukama kana kuti wamunoshanda naye akabatwawo nechirwere ichi?
Handina mumwe wandinosevenza naye kana kugara naye akabatwa nechirwere ichi. Zvinoshamisa ndezvekuti even mudzimai wangu takatestwa pamwe chete akawanikwa ari negative, asi ndakawanikwa ndiri positive. Shamwari dzangu nevandinosevenza navo vese hakuna akambowanikwa ari positive, vaiwanika vari negative ende vazhinji havanambira vaenda kunotesta nekuti vanga vasiri kurwara. So ndini ndangowanikwa ndiri positive ende handina kana idea kuti ndanga ndayiwana sei COVID. Asi ndiri kupora mukoma, ndiri pamba.
Pane kudzimbikana kwese kwamaita, mungati chii chaizvo chainyanya kukurwadzai?
Pane masymptoms ese andainzwa chainyanya kundirwadza kutadza kufema, yavanoti iyo shortness of breath. Malungs angu mapapu agara ari weak nekuti muna 2018 mukoma ndakamboita pneumonia. Yanga iri pneumonia yakandirwadza nguva refu. Ndakatiswa in life support for my weeks akati one day. So ndagara ndine dambudziko rekufema.
Saka mungati pamakabata chirwere cheCOVID-19 ichi nderipi dambudziko guru ramakanyanya kusangana naro?
So pandakaita COVID iko zvino chainyanya kundirwadza kutadza kufema. Kana ndaiti kana ndikatonhorwa mbichana, kutonhorwa mbichana chikosoro chaiwanda zvakanyanya ndichitadza kufema, kuzwa kuzarirwa nekushaya mweya wekundifeme. Ndodambudziko ranga riripo rakakura mukoma. Iko zvino izvizvi ndingati ndapora zvangu.
Kuti muti mapora, makadzokera kunovhenekwa zvakare here kana kuti makangoshandisa zviri kukurudzirwa neWorld Health Organization?
Mushure memazuva 10 mukoma muno South Africa vakushandisa zvakataurwa neWorld Health Organization pamwe chete neDepartment of Health remuno. Vari kuti ivo mushure memazuva 10 hauna need yekudzokera kunotestwa zvekare. Murangarire mukoma kuti kutestwa kwemunhu mumwe nemumwe kunodhura zvakanyanya zvakadaro zvokuti vari kutsvaga kumuita madimandi. So kana uchinge warwara panopfuura mazuva 10 uri mu isolation wakazvarira uri kumba kana kungave kuchipatara vari kuti hakuna need yekutestwa ende chokwadi unotozvinzwira muviri unokuudza kuti uri sei
munorere apa vamaromo mungatsanangura
nekuti COVID kana unaye mukoma hasinja chakufungira kuti naye panga handisikuinzwa kana waimbova nayo ichitestwa positive iko zvino zvandiri kunzwa panopera mazuva ako gumi kana kwasa unokwanisa kudzokera nekuti masymptoms aya anenge aenda mazhinji acho kana kurwadziwa pain iya zhinji yacho yakatoenda pandiri so muviri ndiwo unokusasanangurira kuti wokurwara nda usikurwara nenda yekosora tadza kudya asi masymptoms ese iyayo akaenda panopera mazuva 10 so handina kunotestwa zvakare asi kana kubasa ndakutokwanisa kudzokera nekuti ndakuzvinzwa ndichikwanisa kuseenza.